vakakokwana president akasarudzwa kuIran divazova pamwe chete naye pasinga achigadzwa musi wemugovera.
Asi kudyidzana kweZimbabwe neIran kwakakosha zvakadii panguva inoyi?
Kwakakosha ndodzimwe shamwari dzose dzakagara nesu dzichishanda nesu pamwe chete, dzichishanda pamwe chete nawo. Saka zvaikodzera kuti vauve ipapo vanhu vaende kwavakadaidzwa ikoko kwavakakokwa nemhosva yeushamwari watinawo nawo.
Asi pane kudyidzana kuripo here kunobatika? Mungati muri kudyidzana panyaya dzakaita sei?
Vari kutibatsira, tine maprogramu akawanda atinoita nawo, kunyaya yekukaucha, kune nyaya dzemafuta nezvimwe zvinhu zvakawanda wanda.
Vamwewo vari kuti kudyidzana neIran pari zvino kunogona kuzokanganisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika dzakaita sana America dzinenge dzakatemera zvakarewo Iran zvirango. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Nyika imwe neimwe inotsvaga shamwari dzayo nemhosva yekuwirirana nawo. Aungati totamba nandingi, toregeza kutamba nandingi nokuti ndingazozondwa nandingi. Tibudei muchiona mapriorities enyu amunozvidhisaidhira sese nyika. Hamungati pikaina nokuti vanovengana nandingi, torega kuwirirana nawo.